mazita enyu nekuti undaopa chirongwa chenyu tsvakirizo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission pavaitora mazita nemapikicha nemafingerprints vachigadzira gwaro iri rinonzi voters roll. Saka tioda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti province yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopihwawo rinonzi National Census Report inoshuwa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinsi yega yega vane uwandu hwakadai, tichikompea zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei. Saka mukuongororo yedu iyi takaita takatora tangatine anonzi maenumerators kana vanhu vatakatuma kunoita matest aya mumaruwa nemunzvimbo dzakasiyana siyana mumadhorobha vaikwanaiwo kuita 90 vakashanda for mazuva anosvika 8 to 10. Vamwe vacho vakataura nevanhu vakasiyana sivachaza kuti mazita evanhu vavanenge vaona votarisa kuti ari mugwaro here, uye vachitora gwaro vachitorawo mazita randomly nescientific yandambotaura yemethodi votarisa kuti mazita ari mugwaro aya vanhu vacho vanokwanisa kuvawana here pavakanzi vanogara. So vaishandisa mamethodhologi akasiyana iwayo. Then kune imwe zvakare yatinoti computer test yataka yatiri kuita yekurana tichitesta zvakasiyana siyana tichikompea zvanobata zvive negwaro renational census. Saka ndozvatiri kuita seZimbabwe Election Support Network.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei?
Saka chinangwa chedu tiri kuda kuwedzera kuva vanozovhota kana kuti vatingati mastakeholders vangave mapolitical party, kuti kana gwaro iri independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka zvichawedzera trust neconfidence, tisingazive kuti mazuva anenge ati chine shona, but kuti vanhu vazive kuti yes, gwaro iri zvechokwadi igwaro rakakwenenzerwa rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasununguka zviva kuti aiwa gwaro rakanaka. Kana tikaona riine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei, uye toita marecommendations ekuti zvingagadziriswe sei, either before taenda kumaelections kana kuti zvozogadziriswa maelections anoteera, tinenge tichingotaurirana. Saka tine yatinoti mashort term recommendations atichaita nemalong term recommendations. Saka tichagara navo pasi, ndivo vatakanyanyotarisira kuti vachatangira ripoti yedu nekuishandisa, nekuti ndivo varidzi vegwaro iri ratiri kuaudhita.
Zvino mubvunzo wangu mukuru ndewekuti mukasangana nezvisina kumira zvakanaka mugwaro iri, isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo, munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndozvandati paya tichagara pasi necommission handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika izvi kana pakaita vakazvitambira zvinogona, asatasira kuti zvii zvichabuda. Daindanyiza kuti zvii zvichabuda ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadzirisika, but handisati ndazviziva kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nekuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombiuta atanawo aya kana zvimwe zvina zvigadzirika zvinogadzirisika hazvo. Asi kana zvisingagadzirike hatisi kuda kuti election imiswe nenyaya yeaudit iyi, tiri kuti ngazvigadziriswe kugwaro richashandiswa zvakare kumaelections anoteera, angave mabielections kana maelections achaitwa kana 2023, kuti rirambe richingoimprova richinaka, kuti tivewo tiri proud nezvinhu zvedu semaZimbabwe, kuti aiwa gwaro redu riri perfect or riri close to perfect handiti. Saka ndiri kuti kana vakagatikagara navo pasi zvatinenge taongorora taona, ivo vachaziva kuti togamuchira izvi tinogona kugadzirisa here izvozvi, kana kuti aiwa tozozviona pamberi apo. Ndozvatiri kutarisira.
Tapabatapo topedzirawo nekutsvaga kuti ukama hwenyu nemashandiro amuri kuita nesangano reZimbabwe Electoral Commission hwakamira sei?
Ukama hwedu hwakanaka ende tinoshanda navo zvakanaka, asi sekuziva kwenyu isusu civil society roho yedu isusu tinoiona sekuti tiri vanhu vanenge vachida kuoso kuita oversight kana kuti watchdog roho yekuona kuti aiwa zvinhu zviri kufambiswa here nemazvo zvichienda nematinoti international standards kana kuti mitemo yedu yemunyika yatakazviisira isu tega. Saka tiripo pakutarisa kuti zviri kuitwa here nemazvo, tichiburitsawo magwaro nemareports nemarecommendations yekuti varambe vachiimprova zvavanenge vachiita zvakanaka. Tichati aiwa izvi vari kuita zvakanaka. Pavanenge vashaisa tinotaura kuti apadai mapadaiwo, mapagadzirisa kudaiwo kuti tirambe itati tichikura senyika pamaelections, tichiimprova maelections edu semaZimbabweans. Saka ukama hwedu ndingati hwakanaka nokuti zvinhu zvatinenge tavaudzawo tikona dzinotina vachizvigamuchira, tichiona vachizviimplimenda. Zvimwe zvachonawo vanonge vachida kutarisawo kuti zvinenge zvine musoro here kana kuti hazvina, hanyatsoziva. Asi zvizhinji zvatinotaura tikona zvine kakugamuchirwa kazvinoitwa at the end of the day. Saka ukama hwedu ndingangoti aiwa zviri kushanda zvakanaka neveZimbabwe Electoral Commission. Even panyaya yevoter education, I think ine area iri yakakosha zvikuru yekuti vanhu kana vave kunovhota vakwanise kunge vaine information yakakwana. Tiri kushanda necommission tikavadaidzawo kumaactivity edu vari kuuya vachitisapotawo, tichivabatsira kudistributa namaterial avanenge vagadzirawo kuti tibate munhu wese ane kodzero yekuvhota awane information muZimbabwe. Saka ndingangoti ukama hwedu aiwa huri right.